Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pamberi kubatana, pamberi kuvambana, pamberi kuvambana, pamberi kugara musangano. Viva Kakiresi!
Mutungamiri wezano PF vaEmerson Munangagwa vanokurudzira vamwe vavo kuti vabatane mukuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji vari kushupika. Vechidiki voparura chirongwa chinokurudzira veruzhinji kuti varwire kodzero dzavo dzekuti vawaniswe mvura yakachena uye inokwanira munhu wese sezvakatarwa nebumbiro remutemo wenyika. Vanhu vapfumbamwe vanofa munjodzi dzemumigwagwa muHarare nekumakuti mudunhu rekumashonal and west. Indiwe mimwe emisoro inaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira vamwe vavo kuti vaite zvinhu zvinobatsira veruzhinji avo vari kushupika. VaMunangagwa vataura izvi pamusangano weCentral Committee muHarare pamberi pemusangano wepagore uchaitwa kuGoromonzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pamberi kubatana, pamberi kuvambana, pamberi kuvambana, pamberi kugara musangano. Viva Kakiresi! Viva Kakiresi! Pasi manyu!
Vachivhura musangano wekomiti yepamusoro-soro mubato ravo yeCentral Committee waitirwa pamuzinda webato iri nhasi, vaMunangagwa vakurudzira kubatana mubato ravo vachiti utungamiriri webato ravo hunofanira kutsvaga nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa veruzhinji, kwete kuswero taura zvinofadza nguva iyoyo pasina zvavari kuita zvinogadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
I exhort you to exercise utmost vigilance in the face of the shenanigans of our perennial
factors. Ndinokurudzira kuti muchenjerere takatarisa zviri kuitwa nevavengi vedu vemazuva ose. Ngatiregei kubvuma kunyengetedzwa neavo vanokara masimba ezvematongerwo enyika kuti tisiye gwara remusangano wedu. Gwara ratatora sebato uye sehurumende kusimudzira pamwe nekuvandudza upfumi hwenyika yedu. Musabviswe pagwara iri.
Mashoko avaMunangagwa aya anouyawo apo pane runyerekupe rwekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ravo sezvo zvichinzi pane kusawirirana pakati pavo neumwe wevatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga. Nenyaya dzemasimba, vaMunangagwa vakaudza vaiva vana mujibha nana Chimbwido munguva yehondo kuti vaChiwenga vakatombovaudza kuti vakanyanyopfava mumaitiro avo ezvinhu. Vane ruzivo nezviri kuitika muzanu PF vanoti pane vamwe mumusangano mavo vave kuda kuti vaMunangagwa vatsiriwe navaChiwenga pamberi pesarudzo dzemuna 2023, kunyange hazvo maprovhinzi akawanda ezanu PF akatobuda nechisungo chekuti vaMunangagwa ndivo vachakwikudza pasarudzo yemutungamiriri wenyika vakamirira zanu PF. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vatafadzwa muranganwa vaudza Studio 7 kuti mashoko avaMunangagwa anoratidza kuti nyaya yezvipoka zvipoka haisati yapera mubato iri, kunyange hazvo vaiva kuchikwata cheG40 vasisiri panyanga.
Ndezvechokwadi zviri kutaurwa kuti mubato reZANPF muchine kakupatsanuka kemapoka akasiyana-siyana. Takambonzwa vamwe vachitaura nezvekuti anova mutungamiriri anova mutevedzeri wavo vaChiwenga vanonzwova nepfungwa dzekuti vanokwanisa kuzodawo kuita mutungamiriri wenyika. kana takuona iyo vachiva vanotaura kuti ngatibatani vachiva vanoshoropodza vane pfungwa dzekuva vanotungamirirwa zvinoreva izvo kuti zvichida zvine chokwadi mukati zvokuti isangano ravo rakapatsanuka.
Imwe onyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvare Pauline Chateuka vatiwo kusawirirana kuri muzanu PF kuri kukonzera kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo.
Matova nemapato maviri mukati mebato rimwe iroro kune vamwe vanotsigirana nemutevedzero wemutungamiri wenyika vachiwenga vamwe vachitsigirana nemutungamiri wenyika vamunangagwa. But izvi zvikadanatsozviongorora zvinhu zviri kuisa nyika yedu yeZimbabwe mumadhaka nekuti vanhu havachisina chimwe chavanofunga asi kungofunga nyika kuti ngadai tawana simba tatonga tiri isu ngadai tawana simba zvinhu zvedu zvafamba. Saka tinongoti mashoko aya mashoko akanaka kubato reZANU PF nekuti mapato nekukavakavadzana kwavari kuita kuri kudzosera nyika kumashure.
Asi vachiwenga vakati havasi kuda kuve mutungamiriri wenyika. Zvichakadaro, komiti yepamusoro muzanu PF yepolitbureau nezuro yakakurudzira kuti vaimbove varwi pamwe nevaiva ana Mujibha nana Chimbwido muhonde rusununguko vaumbe bandiko remusangano wavo kana kuti party organ izvo zvange zvisipo. Vamunangagwa vati izvi zvinoreva kuti bumbiro remitemo yebato ravo rave kufanira kutovandudzwa kana izvi zvikatambirwa nebato ravo. Vamunangagwa vakurudzira kuti nhengo dzebato ravo dzisiyane neuori dzoita zvinhu zvinoita kuti upfumi hwenyika husimukire. Vati vachataura zvakawanda kugoromonzi mangwana uko kwavakatarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wepagore webato ravo wechigumi nesere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vechidiki munyika reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo raparura chirongwa chinokurudzira veruzhinji kuti varwire kodzero dzavo dzekuti vawaniswe mvura yakachena uye inokwanira munhu wese sezvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa chehashtag Claim Your Water Rights, sachigaro wenayo Dr. Prolific Mataru Sevati, veruzhinji muZimbabwe havachina chimiro nekuda kwekushaya mvura yakachena. Vati vanhu vari kupedza nguva vari mumutsetse pazvibhorani mumaguta, uye dzimwe nguva vanhu vave kurwisana madzimai nevasikana vachishungurudzwa panzvimbo idzi.
Mvura yacho iri kunetsa kuwana, uye mvura iri kuwanika kwacho mabhoho. Unoona kuti vanhu vanomira munzvimbo imomomo dzimwe nguva kwenguva yakareba chaizvo. Asi pakumira ikokoko pane zvataona zvekuitika, kunyanya kuitika kuvasikana nevechidiki vanotumwa ikokoko, zvakafanana nekuti pane abhisi inokwanisa kuitika ikoko. Saka isusu tiri kufunga kuti zvakakosha kuti hurumende nevari elected vati vakasarudza kumakansela yevekukostate actual state chavo vange vachiita zvimwe zvinhu zvavanofanira kunge vachiita.
Vatiwo zvinosuwisa kuti kunyangwe painowanikwa mvura kazhinji kacho inenge yakasviba zvekuti inotovhiringidza utano hweveruzhinji. Vati pasi pechirongwa ichi vari kushanda nemakanzuru masangano anomirira vagari pamwe nenhengo dzeparamende kuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena. Vati munzvimbo dzakaita seChitungwiza, kanzuru yeko yakachera zvibhorani senzira yekuti vanhu vawane mvura yakachena mushure mekupindira kwesangano ravo. Vati donzvo guru rechirongwa chavo nderekuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena kuti vashandise zvese zvavanoda, uye kuti hurumende ione kuti madhamu, nzizi nezvibhorani hazvisvibiswe sezviri kuitika pari zvino. Sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvemamiriro ekunze amai Kudzai Kadzombe vakazivisa nguva pfupi yapfuura kuti kanzuro yavo iri kuedzana pose painogona napo kuwanisa vagari mvura yakachena uye inokwana. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rinoona nezvemvura vaperenzishiri sezvo vange vari mumusangano weZANU PF conference, asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reCommunity Water Alliance vaHard Life Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa chenayo chekuti vanhu vawaniswe mvura yakachena. vachena vachiti indio hondo yavagara vachirwa misi yese.
Tinowirira nawo zvikuru nekuvagamuchira kuti vauya pachishona chedu tinoti rume rimwe harikombi churu. Saka kuuya kwavo kubatsira kuti vatisunde pamwe chete nyaya iyi kuti ifambire mberi. Paongororo yatakamboita isu Community Alliance yakaratidza kuti even pazvirwere zvine chekuita nekushayikwa kwemvura vari kunyanya kubatwa nedambudziko iroro ndevechidiki vemadzimai female youth ndivari kunyanya kubatwa nedambudziko iroro. Saka kuuya kwavo tinokugamuchira nemaoko maviri.
Mune imwe nyaya, mutungamiri mutsva wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vatakudzwa ngadziore vati vanoshushikana zvikuru kuti pane urongwa hwekukwidza mari yechikoro zvakanyanya apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika. Vati semanzwira vakaita, hurumende iri kuronga kukwidza mari yemuzvikoro zvepamusoro kusvika pazviri zvipfumbamwe pakotoro uye vabereki vavo havakwanisi kubhadhara mari iyi sezvo vari kutambira mari shomanana.
Ndingangoti matambudziko ari kusangana nevabereki vedu matambudziko atinosangana nawo nekuti ndo vanofanira kunge vachitiriritira, ndo vanofanira kunge vachitiendesa kuchikoro. Chikafu kushayikwa kwacho, tine vana vakutengesa muviri mayunivhesiti inyaya yekushayikwa kwemari. Saka zvakakosha kuti matambudziko aya atariswe.
Vangadzore vakurudzirawo vatungamiri vemapato maviri makuru munyika, ZANU PF vaEmerson Munangagwa pamwe neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti vaite nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Saka zvakakosha kuti vaviri ava vabatane nekuti chatinoona ndechekuti vanhu vari kupinda mumastreets, mirishonga iri kunge iripo, tine kurwa kwevanhu kuripo uye hatinyarari. Saka zvinhu zvakanaka kuti vaviri ava vaburikidze vachabatana. Panenge pane kuwirirana pane shanduko. Saka vakawirirana tinoenda mberi senyika.
Kunyange hazvo zvikoro zvepamusoro zvisati zvakwidza mari yechikoro, pane kuchema chema munyika sezvo zvikoro zveprimary nesekondari zvakatokwidza zvakanyanya mari dzinobhadharwa. Zvikoro zvepamusoro zvinotarisirwawo kukwidza mari gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vapfumbamwe vafanhasi munjodzi dzemumigwagwa muHarare nekumakuti mudunhu rekumashonaland west. Panjodzi yaitika mangwanani panosangana Borodale Road naHarare Drive muHarare, zvinonzi vanhu vashanu vashaya vamwe gumi nemumwe vachibva vakuvara apo pabondirana imwe motokari nerori. Kumakuti, bhazi rekwaTrip Trans ranga richienda kuZambia rinonzi rabheuka masikati rikauraya vanhu vana. Kuti tinzwe zvakonzera njodzi idzi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Tine tsaona yaitika panosangana Borodale Road naHarare Drive nhasi after 6 mangwanani. Chaitika ndechokuti pane haulage truck yanga ichibva kurutivi rwekumaobra ichiprocedure eastwards along Harare Drive. Kwozoitawo Mazda pickup truck yanga ichibva muna Borodale Road nechekudhorobha ichienda kudomboshawa. Saka pavasangana pamatraffic light anga asingashande pana Harare Drive naBorodale Road, vabva vabonderana nokuti vatyairi vatadza kuita yatoti pachirungu iyaya give way, zvazokonzera kuti pafe vanhu vashanu vanga vari Mazda pickup pakakuvara vanhu gumi neumwe 11. Zvinhu zvinotarisirwa kuti vatyairi vakasvika panzvimbo dzakaita saizvozvo. Kana kuri kuti marobots haasi kushanda, ngava register speed weta yatinoti yaiya give way according to the highway code. Saka zvinhu zvinongorwadza, zvinongosuwisa kuti vatyairi vanopinda nzvimbo dzakadaro vachimhanya, zvokonzera tsaona, zvoita kuti vanhu varasikirwe noupenyu.
Pane vashaya ava, hama dzavo dzati dzaziviswa here uye mazita avo aakuburitswa here nemapurisa?
Tichaburitsa mazita mangwana.
Ko vacho vakuvara vaendeswa kupi?
Kuchipatara kuna napa Renyatwa nekune zvimwe zvipatara.
Tiri kunzwawo kuti kune imwewo njodzi yaitika zvakare kuMarsh West kumakuti uko, zvafambawo sei sekunzwa kwamuri kuita?
Hongu, ibhazi reTrip Trans ranga richienda kuZambia taona yaitika na 0940 hours mangwana nanhasi, apo muchairi atadza nokuda kwokumhanya atadza kuita yatoti pachirungu negotiate a curve pa 274 km pegara rechirundu road pedyo nemakuti ndokubva bhazi rabuda mugwagwa ndobva rabveuka. Zvinoratidza zvekare kuti vatyairi vari kumhanya mugwagwa umu vatyaira havasikoshesa upenyu hwevanhu, asi kana vachipiwa marezinesi vanopiwa rezinesi rekuchengetedza upenyu hwevanhu, vanopiwa rezinesi rekutyaira zvakanaka. Saka zvinhu zvinogara zvichingotaurwa, zvicharamba zvichingotaurwa kuti vatyairi ngavatyaire zvakanaka, ngavakoshese upenyu hwevanhu, varege kumhanya, nokuti kumhanya handi kusvika.
Ko, vamwe vanoti imi hamufaniri kuisawo here mapurisa akati wandei mumigwagwawo?
Mapurisa ari mumugwagwa chitaura kudai, asi zvinoita vatyairi. Zvinhu zviri pachena zvinozikanwa kuti vanhu vane katsika kekuti vachingopfuura pamapurisa votanga kumhanyisa motikari dzavo. Seizvi ipapa apa mukevhu kuti mutyairi unopinda mukevhi mumakona kona aya uchimhanya, uchinyatsoziva kuti makevhu anonetsa kunegosheta, anonetsa kupfuura. Zvinhu zvatingatarisiri kuti zvinge zvichiitwa nevasikari izvozvo izvo.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuguta reAddis Ababa muEthiopia vatambira nemufaro kudzoka kumusha kwemutungamiri wehurumende vaAbiy Ahmed zvichitevera kupiwa kwavakaitwa mubayiro weNobel Peace Prize muOslo kuNorway nemusi wechipiri. Chikwata chevarwisi vechiIslam muNiger chakarwisa chikauraya mauto makumi manomwe nemumwe aive pamuzinda wemauto pedyo nemuganhu wenyika iyi neMali. Izvi zvakaziviswa nezuro nemutauriri wemauto. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo muAmerica, iyo izere nhengo dzebato reDemocratic Party, iri kuzeya nyaya dziri kupomerwa mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Asi komiti iyi iri kutarisirwa kuramba kutambira pamire bato reRepublican Party, iro riri kuda kurerutsa nyaya iyi kuti isave nechiremera. Zvichabuda mukomiti iyi zvichaendeswa kudare rizere reHouse of Representatives. Musangano wepagore webato riri kutonga reZANU PF wechigumi nesere uri pakati kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East paine zvivimbiso zvakawanda zviri kubva kuutungamiri hwebato iri zviri kunzi zvichagadziriswa nehurumende. Nezuro mumwe wevatevedzeri wemutungamiri hwebato iri uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vakavimbisa kuti hurumende yavo ichatora zvakare mamwe mapurazi ekuti ikwanise kugovera minda kune vechidiki vasina kuwana cheuviri kubva muchirongwa chekugoverwa kwevhu. Bato iri riri kuvimbisawo kuti pamusangano uyu ndipo pachaburitswa zvisungo zvekuti matambudziko mune zveupfumi nezvematongerwo enyika akatarisana nenyika angagadziriswa sei. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nevanopikisa hurumende vari kuti havaone paine chinobuda sezvo bato reZANU PF ragara richingovimbisa zvimwe chetezvo kwemakore makumi matatu nemapfumbamwe adarika. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Tatanga nekubvunza vaMugwadi pamusoro pemusangano webato ravo uyu.
Musangano weconference watoti annual people's conference musangano wekore unoitwa navanhu pamusoro pavanhu zvichiteverera kuti ZANU PF ndiro bato riri mumasimba ehurumende. Saka nokudaro munozviziva imi kuti ZANU PF yakavambwa panhovo dzavanhu vanova vana vemuZimbabwe. Naizvozvo zvakangokosha kuti bato iri rigare richiita misangano yakaita seiyoyi pagorogoroga richitsanangura nokuongorora magariro akaita vanhu uye matungamiriri avo vari kuita sevatungamiriri kuti vari kukwanisa here uye vari kuchengetedzawo here zvinhu zvatingati zvinotarisirwa navanhu zvinosanganisira kurarama kwavo socially, politically and economically. Toita sei kana takatisana nevavengi vari kukanganisa kuti nyika iende mberi? Toita sei zvakare kana tine vatungamiri mukati medu vamwe vane huori vari kukanganisa kuti nyika ifambire mberi? Toita sei navo?
VaMafume, zvii zvamungataurawo pamashoko ataurwa navaMugwadi?
Nyaya yeZANU PF conference inyaya yenhunzi yakagara pamusana peshow. yotanga kutamba tamba ipapo yofunga kuti show iri kunzwa mutsindo. Hazvina kana nematuro, nyika yaparara, nyika yasvinika. Nhamo dzaitika, kwavari kuenda hakuna anoona, kwavari kudzoka hakuna anoona. Hakuna kana polisi imwe chete yavakati vachaimplementa yavakwanisa kupinda. Zvinhu zvavo zvakasimbira pamuromo sepinjisi, kumwe kwese uko hakuna kana zviri kubuda. Vashaya kugadzirisa muzvipatara, vashaya kugadzirisa mulendi, vashaya kugadzirisa agriculture, vashaya kugadzirisa kana iyo mari yenyika chai chaiyo. Haichabatiki, hakuna kana ari kuipuwa. Saka kusangana kwavo kwanguva kutungana kwembudzi. Inyoka inozviruma muswe yoti kwai ndiri kudya ndiri kuguta, iwe uri bhizi kudya muswe wako. Hakuna kwazviri kuenda. Tiri kuona kuti utungamiri hwavo vamunangaga uhwo utungamiri hwegavakava, utungamiri hwedhorofiya rinososona. Hakuchina kana mumwe chete ari kufara nezviri kuitika munyika muno.
Vamugwadi, tanzwa vamafume vari kutaura kuti zviimbiso zvenyu zvizhinji hapana zvinobuda. Pane zvitsva here zvingabuda ipapo?
Chavanofanira kuziva vamafume havo chinotinakidza ndechekuti kana musangano wezanupf uchienda kumusangano wokupera kwegore seiwoyi, ivo kunyange nebato ravo nemhuri yavo nevose vanovateverera kumbc vanenge vakaringa nzeve nameso vakateerera bhuzi, vanoziva kuti kutoenda uko musangano nzira iwoyuyu ndiwo unoronga nyika. Saka kwava kunorongwa nyika, nyika ichange ichifamba sei pamukore anotevera. Saka kana takanangana nenhau yeminda yavataura hurumende yavamunangagwa uye ZANUPF yagara iri very clear on the question of land, kuti the first phase of the land reform process ndo yatakaita iya muna 2000 yakanga ichipikiswa nana vamafume nebato ravo. Kunyange zvavo vava kunyanyotsveta tsveta mazinza ravo nemazikumwa avo munyaya yeminda yavanga vasingadi kuti minda iyo itorerwa vavengi. Takupinda muphase 2. Phase 2 iyi ndeyokuti ndiani akatora minda yakawanda uye akatora minda yakawanda sei iye munhu achifanira kunge tine mutemo wekuti one man one farm. Saka ndo phase yatava inekuti tikorekte kana tigadzirise matambudziko akasanganikwa nekutorwa kwakaitwa minda 2000 nekuti vamwe vane minda mitatu, vamwe vane minda mishanu asi ari munhu mumwe chete. Ndosaka kwakaitwa land audit. Saka musangano wezanupf wakumbogara pasi kuti ugodirekta hurumende yavo kuti toita sei neavo vakatyora mutemo, neavo vakawana mafarm akawanda, uyezve neavo vakasanganisira vana vamafume vanoda kuti minda idzorerwe kuvarungu.
Vamafume
kana vachireketa kudai ndo paunongoona kuti vari kutaura zvisina maturo. Hapana kana chimwe chichaitwa. Ndosaka foni yanga yambokata nokuti yanga yarimerwa nenhema dzavamugwadu. ZANUPF haina kana chimwe chaichagadzirisa panyaya yeminda. Iko zvino vati vachapa vechidiki, isusu chotoziva kuti mutungamiri wavo vechidiki anonzi togare pipupurai ane 57 years anotori nevazukuru asi anoramba achinzi ndewechidiki. Ndiye achapuwa here minda nekukura kwaakaita achinzi ndewechidiki? Vachamisa pavanenge votonga ndo patamirira kuti vanhu vazoita mbovha dzerugare, vanhu vazoita rifa nemufaro. Iko zvino Christmas vakaiba vakaisa muhomwe dzamunangagwa. Christmas hatichaivoni tatova muna December, takutoenda muna January. Toda kuti vachamisa vadzose Christmas yedu tinge tichifara. Taiziva Christmas ichifariwa nebonasi naJonasi, vanhu vachiita chamupidigori nerufaro.
Vamugwadi, pane vamwe vari kuti ZANUPF haisi kutarisa matambudziko akatasana nenyika izvozvi, munoti?
Kusaziva havo vanhu, vanhu vanofunga kuti kana ZANUPF ichienda kuconference kunogadzirisa nezvemari nezveikonomi munyika, inofanira kuenda kunogadzira mari here kuconference? Handizvo zvazvinoreva kuti mari dzichatanga kunogadzirwa kuconference. Aiwa
vamafume, chii chiri kuita kuti musapa mukana kuZANUPF kuti muone zvavari kuronga pamusangano wavo uyu zvinozobuda here zvichipa muchero?
Ava ndivana Bobu Nyambibe, 38 years, 39 years, hazvichabuda hapana. Ndokutoona kuti ndosaka vamugwadi ava vachitongwa neyouth ine 55 years. Matauriro avo ndiye munhu ane mukaka pamino.
Vanga vari munyori vanoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vasatarisire pasi vanhu vakwegura, asi kuti vavakurudzire kuramba vachiita mabasa anosimudzira nyika pamwe nenharaunda dzavagere. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa panguva apo sangano reUnited Nations riri kucherechedza gore ra2019 Iro rava kusvika kumagumo sekorere kutsvaga nzira dzekubatsira vakwegura kuitira kuti vave vanhu vanoramba vachibatsira munyaya dzezveupfumi nebudiriro. Sekuru Charles Marikopo, vemumusha wa Marikopo kwa Seke, vane makore makumi manomwe nerimwe ekuberekwa. Sekuru Marikopo, avo vanoti vaimhanya zvaityisa vachiri jaya, vanoti vakuzviona kuti chinokura chinokotama, musoro wegudo chave chinokoro.
Pamusoro pedu tagara zviri zvakanaka, asi ndigere ndega ndingoshupika handina munhu andibatsira pamasara ndinoenda pamba pangu. Ndi mukadzi wangu anangu akapera kufa vese. Ndinoenda kumombe kundibate geji handichakwanisa ndakuti ndione vanhu andishandira pakundishandisa mombe idzo ndione zvindiriritira ndonyaya iri kwandiriyo.
Asi sekuru Marikopo vanotoshanda zvakasimba kuti vararame.
Ndigona kusaura pandikwanisa ipapo asi ndotokohwa chete. Zvokuti ndigona kuwana ma50 angu kana 12 kana 14. Ipapo tiri vari mukadzi wangu ndiyenda kupawo munhu kabhagi dhoo ndiitoka basa undisakurira. So zvinezvine zvione simba rangu ndachipera mai angu asipo ndinoita mabasa endega ndinoenda kumombe ndiyandozvibikira ndega adzimai ndovaenda kumusha kwakunhamo hapana muvanhu ndiitirai asi ndinotozviitira ndega ndinochera mvura nebhara ndikezamapoto ndega ndibika sadza kumanherivo ndega handiramwani handitarisa kuni pane izvozvo kana.
Mudzimai wavo Ambuya Agnes Marikopo, avo vane chirwere chemoyo, vanoti pauviri hwavo vanombopiwa chibage nehurumende, asi rubatsiro chairwo runofanira kupiwa vakwegura nderwemushonga iyo ine mitengo inovadhurira.
Kondingazive zvibatsiro rwei mwanangu, vakuru vakati akupa damba ndiwako, handivamboza kuti ndirikuda hembe iyi kana dzoto aya tapuwa madzoto tauuu ndapuwa piritsi chairo mahara ndinoti uuu.
Mibvunzo iripo ndeyekuti zvoitwa sei kuvakwegura vakaita saAmbuya nasekuru Marikopo. Sekuru Stanley Mutevani Mandiwe vekudziva rasekwa vanoti vakawanda havazive kuti vakwegura churu chineshwa.
Pane nguva vanokuraka asi pfungwa yavanenge vanayekukuraya zvinotiwa hauchafunga. Aiwa unofunga zvinotopinda zvakapetwa kupinda mwana mudiki. Saka ingova inongonzi iyo vanhu vachitaura vakuru vakwegura vachazadza zvinhu tinotoziva zvinhu kupinda vamwe vechidiki kunyaisisa. Saka ini anenge achimona mudiki akaenda kusoro aiwa ruzivo rwavo musha wakashaya munhu mukuru musha wapfumuka musha vakuru vanodzidzira vana diki zvinika tsotsotsotsotsotsotso upenyu hwakanaka ihwo musha usina vakuru hausi musha wakanaka. Vadiki vangabvunza vakuru vachipindwa navakuru dai takadai 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 munhu wega wega anokura wochembera Mwari akapagona iwo kuti munhu aurambe uri mwana mudiki unokura iwe woonekwa mabasa ako kuti ndeukuru here akaita sei. Asi akangwara mudiki ngabvunza vakuru zvinoitwa sei anotaura kuti ungada wadai 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 mwanangu.
Sekuru Mutevani vanoti vakwegura vanofanira kuramba vachizvichengetedza kuitira kuti veruzhinji vavaremekedze.
Mushonga wangu kugeza mii nokupfeka mbatya zvakanaka. Saka handiditi zvina aiwa kubvira Ambuya ari vapenyu ndavarova vachigeza uguna vangu madzimai vasikana takavada. Saka kuzvibata anenge andoonawo zvakaitwa zvine ndifunga kuti sekuru akapuza aakana ndinozvibata ndozvichengeta ndinowacha ndogeza museenze kana aripo anwana ndakawacha handidi tsvina zvangu aiwa toda zvinhu zvisipati.
Mumwe murayiridzi anopa ruzivo pamusoro pemagariro akanaka evanhu vaRaymond Mawire nemachena vachitaura vakazvimirira vanoti nyika iri kurasikirwa zvikuru nepamusoro pekutora vakwegura sevanhu vasina zvavanobatsira.
Kuti vabatsire muikonomi zvavanga vachikwanisa kumboita zviya nekukura kwavanenge vaita vanenge vasanyatsokwanisa kuzviita nekuchembera. Asi all the same vanenge vaine unyanzvi hwavanenge vawana mukugarisa kwavanenge vaita panyika vaakuziva kuti zvinhu kadai zvazvifambe zvakadai. Saka ndinoona kunge tinogona kuti kwavanga vari vachiita basa ikokoko vakaenda vachibatsiridza neunyanzvi hwavo upfumi hweruzivo rwatinetirasikirwa nawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende inofanirwa kuve neurongwa hunoita kuti vakwegura vave vanhu vanoita mabasa anovapa cheuviri sezvo vazhinji vavo vachine simba rekuita mabasa akasiyana-siyana. Sangano reUnited Nations rinoti hwuwandu hwevanhu vakwegura huri kuramba huchiwanda munyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Musakangano wachirongwa chairman's round table na 8 PM apo tiri kutarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai mina Chris Gande.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.